Ni tonggo chi bui ring ka ni chu na ni chati bat chi ya ni ti 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 pam ni ran pa me che che ni ru di mu pa ma ti ti sam ni chap ta se ben ti ring ri u ma ta ti ya ko ska pa ni sia po chi ti ti sam ni sam ni wo ti tanga chap ta se ben Papa Vicia Pou, os Capa Vicia Pou, os Capa Vicia e Pou.
Gino Sameri, a Catora Igwe, a Carinita Pagati Pemizipa, Necheni, a Caritumi da Citararo, Ebenezeri, a Kitty, Jova, a Catibatina do Chiquiracano, a Filistia, a Capundo, a Saijojo, a Ana Cusou e a Jeca e a Israel. Ruoco a Jehova, o Sábado, na Filistia, mas lá onde a Samuel. Na Mabuta, a Gama Azorelo, a Israel, na Filistia, a Gazo Zero, a Jeco, a Israel. Cuba, a Efron, o Chica Fagat, Neni Caiaio, a Gassungu, a Nara Israel. Camaroco, a Filistia, Lugar, o Caraco, a Gatora Israel, na Amor.
Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. So the Philistines were subdued and did not invade Israel territory again. And the Hebrews. Hebrews were Hebrew. Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that he will not grow weary and lose heart. Amen.
Amen.
Ndingangoti ngendi nayo pano nhasi kana kuti musoro wenyaya wandinawo nhasi unongotaura kuti ndopatasvitswa naMwari. Haleluya. That far the Lord has taken us. Haleluya. Sekereke. Amen. Ndopatasvitswa naMwari. Haleluya. Manzwi aya pari kutaurwa. Haleluya. Azvirevi kuti hama tapedza rwendo. Haleluya. Tichiri parwendo. Haleluya. Asi tiri parwendo kudaro, pane dzimwe nguva dzatinosvika, pane dzimwe nguva dzatinongomira toreflecta, tofunga pamusoro pekufamba kwatiri kuita. Don't put me down. Hallelujah. Put this a mouse in your
kutisitsa panzimbo ino. Haleluya. Zvabazvino kwazvo. Hongu, tichiri kufamba hedu. Hongu, tichiri kuenda. Hatisati tasvika. Asi patasvika pano. Pane tiri kufamba nesu. Haleluya.
Amen. Hama, ndanga ndichifunga pandanga ndichigadzirira mharidzo iyi. Amen. Pakatanga chirwere ichi cheCOVID-19 tichiri kunzwa ari maripoti tichiri kuChina indinoyeuka ndiri kubasa tichitaura ne ndichitaura neshamwari dzangu taiona kunge kutamba taingonzwa kunge nyaya pamwe pacho taiseka pamwe pacho taingozvikinohoa tichiti hameno zviri kuitika kuChina.
Amen.
Asi hama takazonzwa kuti chasvika. Haleluya. Tikazonzwa gare gare hatichatobvumirwi nekubuda panze hatichatobvumirwi nekuenda kuchechi. Ndanga ndichitaura tiri kumba kati panguva iyi ndaifunga hangu ndindaingofungawo tinoona vanhu tainzi uyai tisangani kuchechi uyai kumakingdoms uyai kuservisi naaid vaiona vanhu vachidhonza makumbo hama unozoona kukosha kwechinhu kana cha usakwanise kuchiita kana warasikirwa uchiri nacho wakachibata unogona kutadza kuona kukosha kwechinhu. Haleluya. Bati kana warasikirwa nacho usisakwanise kuchiita ndokwaunoona kuti chinhu chakakosha ichi. Haleluya. Semwana wamwari tinoti izi hama kumbovharirwa kuti hauchakwanisa kunosangana nehama hamuchakwanisa kubatana pamwe chete muchirumbidza mwari hongu tinogona kunamata tiri kudzimba bati hama zvataita nhasi zvekusangana tichisimudzira zita raishe Jesu Kristu pane chinoitika pachechi yaishe Jesu Kristu nekusangana kwataita. Haleluya. Zvakatosiyana tiri kudzimba tiri separate. Haleluya. Hatisi kuti hazvina simba zvakakosha but ukaona shoko ramwari richikuridzira kuti musarega kusangana pane chakakosha chinoitwa namwari kana tasangana sevana vamwari tichisimudzira zita rako. Haleluya.
Amen.
That's far the Lord has taken us. Amen.
Amen.
Takapindana nezvakawanda hama. Takapindana nema experience zvakasiyana siyana. Haleluya. Panguva iyi yatanga tisinga sangane sekereke. Pane zvakawanda zvaiitika. Haleluya. Zvimwe zvacho waitofunga kuti dai hama nhingi yanga iri pedyo taibatsirana tichisimudzirana pachinhu ichi. Haleluya. Asi mwari wedu ndimwari wakatendeka. Haleluya. Havana kutisiya kuti tiparare. Ameni. Tiri pano nhasi nokuda kwesimba ravo. Haleluya. Hapana kana hwani wedu anokwanisa kusimudza ruoko achiti ndakazvigona. Haleluya. Hapana kana mumwe chete anokwanisa kubuditsa muromo wekuti ndini ndakakwanisa kunzenga chinhu ichi. Haleluya. Ndaitaura ndikati vhairasi iri hama ukaona vachiri buditsa pamapicture nezvinyanganyanga zvaro zviye unofunga kuti chinhu chinooneka chinhu chinobatika. Amen. But haukwanisi kuchiona nemaziso chinotoonekwa pamamachines pamamicroscope. Amen. So even ukasvika pachiri ukabata haukwanise kuziva kuti wachibata ndosaka vachiti gezai maoko ndosaka vachiti sanitizai. Amen. Kuti zvichida. Amen. But ichocho chisingaonekwe ichocho chisingabatike. Amen.
shomari. Do chavaru kuti njengesa pachi.
Hallelujah.
Icho shomari. Do chavaru kuti chengetete.
Amauka irenga. So that's the one I'm fundis.
Kunana America. Kunana Britain. Uchiverenga mariposi hacho. Nema numbers. Ewa nwari kufa.
Wala ita America ne Britain usa ita kwe.
Gatingu inzwei a South Africa paduzi. Transiriku ita. Amen. Nchi mbufungi uti South Africa ne Zimbabwe. It's just next. Eh. But nwari kufa ama zanga. Amen. But isu tiriku chengetete. Hallelujah. Dimari. Amen. Akusiko kona kwedu ndimari. Hallelujah. Wese ofu ukazofunga mamiriro akaita zvinhu muno munyika yedu yeZimbabwe, mamiriro akaita mahospitals, mamiriro akaita zvipatara zvedu, ndopaunoona kuti hama Mwari anorangarira vanhu. Haleluya. Tichidzoka mushoko redu kwataverenga kuna Samuel wekutanga, ndichingoda kupaka nhoroondo. Vana veIsraeri vabuditswa naMwari muIjipita vachitungamirwa naMozisi. Panosvika nguva yekuti Mozisi anofa. Mwari vakataura naJoshua kuti pfuura pamberi nebasa iri harisi kuzomira. Pane nzvimbo yandinoda kuti musvike yandakapikira madzibaba enyu ana Abrahama. Amen. Tinoona Joshua achipfuura pamberi nevana veIsraeri. Amen. Achikwanisa kuzonopinda navo muKenani. Amen. Kwakanga kwaimbiswa vana veIsraeri naMwari. Haleluya. Asi inosvika nguva yekuti Joshua anosvika pakufa. Haleluya. Ipapo ndo pakatanga dambudziko. Amen. Nekuti hatinzwi shoko richitaura kana kuti Bhaibheri richitaura sekutaura kwarakaita pakafa Mozisi kuti Joshua took over. Panoita sekunge pakashaya akapinda patsoka dzaJoshua kuti apfuure pamberi nebasa raifanira kuitwa pavana veIsraeri. Haleluya. Ukaenda kuna Judges kwekutanga, Hebhe rinobva rataura kuti Joshua paakanga afa. Haleluya. Hanzi mumwe nemumwe akanga akurarama sezvaanoda. Amen. Papa sisina mambo. Papa sisina anotungamirira. Israeri yakatanga kurarama mumwe nemumwe sezvaanoda. Amatoda kunamata kuna Mwari. Kuti kereke yaishe Jesu Kristu. Haleluya. Pashayikwe mararamiro akadaro ekuti panotsanangurwa kuti munhu anga akurarama sezvaanoda. Hatifaniri kurarama sezvatinoda, hama dzangu. Haleluya. Tine muridzi. Amen. Tine muridzi. Hati pakatanga kuitika izvozvo, ifeni vavengi veIsraeri, maFiristia nevamwe vanga vakapoteredza vakaita sekunge vazviona, vakaita sekunge vazvisenza, vakatanga kuuya kuzorwisa Israeri. Haleluya. Senge kana ari maFiristia vakapa dambudziko kuIsraeri. Haleluya. Hama, patinotanga kurarama sezvatinoda, patinotanga kurarama tisisiri kuteerera uyo watinofanira kuteerera, muridzi wekereke. Haleluya. Pane suo rinovhurika. Haleluya. Suo raSatani rekuti akatanga kuuya kuzoita zvaanoda muupenyu hwako. Hama, unoregreta kuti sei ndakatora nzira iyi. Haana tsitsi. Amen. Haana tsitsi. Haakupe zororo. Hana kana shungu neupenyu hwako anokuita zvese zvese. Haleluya. Ndosakanga zvaakuita mapenyu ati kunyange zvavairima maIsraeri makristi aimirira kuti zvitange zvanyatsosvika pastiji yekuohwewa ndokwavaiuya ipapo washanda amen waita zvese waakuti ndasvika panguva yekuti ndichikohwa ndichinjoya zvandakashandira anzi ndopa chinosvika ipapo chotora wakanga asina mufaro haleluya asi hama mwari kuti mwari ndimwari wakanaka haleluya panguva dzakadaro panguva Israeri payakanga yaakure namwari mwari havana kuvasiya haleluya mwari vakavarangarira ukaverenga bhuku raJudges unoona panguva nenguva panaingosimudzwa namwari haleluya and unotozviona kuti ndimwari paanoasimudza munhuwo haleluya sengana Gideon akahwanda achitya mwari vanomuvhakachira vomusimudza wane simba wotanga kurwiswa muwengi haleluya paisimudzwa 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 kusvikira panguva yasamueri haleluya hati samueri asimudzwa pane nguva yavanounganidza vana vaisraeri vakati handei tinorwisa mafiristiya haleluya tinodzida mhando dzakadaro dzichanzwa kuna mwari hama dzavo mhando dzaana samueri haleluya dzichati hama siyai zvose rasai tumwari twenyu twamanga makabata haleluya rasai zvifananidzo kereke ngatirasei hama twatanga taakubata toziva panguva iyi pa3.5 months iyi papasina kumira zvakanaka takavharirwa mudzimba panewo mwango waakubata bata zvavanofunga kuti zvingavabatsira haleruya pane vamwe vanga vaakuvimba netumwe tunhu tunonyangadza pamberi pamwari haleruya nhasi hama tida kuti tikurudzirane tina mwari mumwe chete anofanira kunamata ishe Jesu Kristu haleruya ngatibvei pane zvinonyangadza ngatibvei pane zvinokanganisa wapo hwedu pamberi pamwari haleruya samirano tirasara zvimwari zvenyu haleluya ibvai kwamanga maenda kusina kunaka siyai zvamanga maakufamba nazvo zvisina kunaka pane mwari Jehovha wakatibudisa muIjipita wanofanira kunamata haleluya hanzi anovaunganidza woenda kunono wokunda mafiristiya akanga aonesa moto haleluya wokunda hondo yakanga yaakuatyisa siku nesikati haleluya bati ndinofarira chinoitwa nasamueri anonzwisisa kuti pakukunda kwataitawo ndimwari haleluya nerumwe munhu anzwisisa nhasi kuti nhasi hama uri pano wakanzvengeswa ndataura ndikati tichiri kuenda asi nhasi tiri pano tiri kureflekta tiri kufunga nekwatakabviswa namwari kusvika pari zvino dai waona kuti isimba ramwari haleruya hanzi anosimudza ibwe anosimudza dombo raanoisa sechirangaridzo haleruya vana vese vaisraeri vachiona anotaura kuti this will be a remembrance haleruya ichi chichava chirangaridzo chekuti mwari wedu vafamba nesu ndobva vatisvitsa pano haleluya that far the Lord has taken us Ebenezer haleluya hanzi akati Ebenezer ndobva tasvitswa namwari haleluya hama tiri pano nhasi tasangana nhasi ndimwari watisvitsa pano hakusi kugona kwedu hausi uchenjeri hwedu ndimwari watisvitsa pano haleruya ndimwari watisvitsa pano amen unoona ukatarisa bhaibheri life
upenyu vatiri kurarama unofananidzwa nerwendo pamwe pacho unofananidzwa nemujawo race amen rwendo urwu rwatiri kufamba haleluya sechurch yaishe jesu kristu amen rwendo hama watinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana pamwe pacho tinosangana nezvinhu zvinorwadza hakuna kumbonzi rwendo ruchava mutserendete haleluya asi ndine mubvunzo nhasi kune ivo uri pano nhasi mwana wamwari kuti pese paunosangana nezvinhu zvinokurwadza paunosangana nenguva dzakaoma chii chinoitika mukati moupenyu hwako reaction yaunoita yakamira sei mukati moupenyu hwako vazhinji ndo patinobuda munzira amen vazhinji ndo patinofunga twedu kwatinofunga kuti tinotibatsira amen vazhinji ndo patinobva pamberi pamwari asi hama dai mwari vatibatsira kuti every time yatinosangana nezvinhu zvakaoma ngaive nguva ichatiratidza ichatirangaridza kuti tine uyo watinoimba naye asingatinyadzise mambo wamadzimambo naishe wamadzishe ishe jesu kristu haleluya nguva dzakadai tichibuda madziri kana kuti tiri madziri ngadzive nguva dzichatiswededza pedyo nechigaro chenyasha haleluya akakomborerwa anoswedera pana mwari panguva dzakadai haleluya akakomborerwa anoziva kuti panguva dzekuomerwa panguva dzekuremerwa tine kwatinomhanyira haleluya tine kwatinofanira kuenda fokasi yedu hama ngaisabviswe pana ishe jesu kristu tine imwe sei yandakamboverenga mune rimwe bhuku anonyore wacho anotaura achiti kazhinji kazhinji munhu anoziva kwaari kuda kuenda haleluya achitanga chinhu anoziva kwaari kuda kusvika panguva yekutanga haleluya panguva yaari kutanga zvaari kutanga anoziva kwaari kuenda kazhinji kacho anobudirira amen aitaura achiti begin with the end in mind amen tanga uchiziva kwauri kuda kunoperera amen vakomana tanga uchiziva kwauri kuda kunoperera haleluya ifeni kuchikorotera hapana chimwe chinhu chinokupusha kana uchiziva the end kwauri kuda kusvika wakasiyana nemunhu ari kungoendawo amen vekuti ivhen akasangana nechinhu chinomudistracta anogona kungosiya oenda nechamudistracta nechamukanganisa nekuti haasi kuziva kwaari kuenda amen asi uyo ari kuziva kwaari kuenda anongoziva kuti ichichi chiri kungondikanganisa hangu but ndinofanira kupfuura haleluya ndinofanira kupfuura nekuti pane pandiri kuda kusvika amen zvataurwa namufundisi pano kana ari Joshua kana ari Kalebu akaziva kuti pane patiri kufanira kusvika haleluya hondo idzi tiri kusangana hedu nadzo haleluya hondo idzi tiri kungosangana nadzo asi ihondo dzatinofanira kukunda nekuti kwane kwakataurwa namwari kwatiri kufanira kusvika haleluya tinoona nyaya yemalockdown hanzi Joshua tikaverenga mubhuku rabhaibheri kuna Joshua chapter 6 hanzi vayambuka Jordan vatarisana nejeriko
Joshua chapter 6, verse 1, which is the same thing. But there is no Sarangula. But you can make Jericho. What can God do? What? But you can't do it. What can God do? Amen. Aji, apana, angacha palisa kubuda, kana kupinda, mujeriko. It was under total lockdown. Amen. Kuchi ya chukutore, ya chumbu ya msikanza, chukuda ya bisino kuda utamu. Ukasangu misko wane masuja, ni mwakuliza, unutunu itazo, unutu jokera kumba. Aji, kana hili jeriko, apana, angacha palisa kubuda, kana kupinda. Total lockdown. Amen. Asi, Mari, when you down a show, kuna Joshua, ne wana Israel, ne wasa wife and yaku zoita. Hallelujah. Amen. In times of lockdown, kana tikandu, wa shoko la Mari, ne zatino fanila kuita. Hallelujah. You know what meaningless is lockdown. Amen. Mari wa kuchita. So anufanya kuchita mkati mwopeni wako. Amen. Hati Joshua. So naku na utimuite. Wanoka. Jericho. Asi. Iemi. Mutapinda mjeriko. Hallelujah. Mutatenderera. Mutaimba. Mwazoriza maboso. Mwitaruja. Which I want to say to you.
No further,
Joshua. Why is it that you are not married? Why not? I teach her would be what I have on my son. So that when I'm married, got it. If any kind of cheat on us makes sense, I'm not going to open you. I'm not going to matter. I'll be just saying that I'm not going to find my brain. Amen. Kuna matter. Aku make sense, kana, uchifamba ne brain ze nyama, pa uranitawo, kuchifangila kuku parisei, aleluya, upenzi, amen, upenzi, kune wari kuitora ne brain zao, asi simba, la mwari, kune Yesu, taka poneso, taka gamchire, Jesu Christ, aleluya, this is foolishness. Kuma Greek. Why you experiment? What you want? It was foolishness. But I'm not going to say Jesus Christ. In that was zero. Why not our man? Well, that's really good. He makes sense. You don't think America and Matawura. The chapter of Papa Tarapin. At one of the men in Jericho. Pasina Zombo. Pasina Chi. Mashingo. I'm going to find out down. I know you're a pastor. What pinda? But now it's like, what door? Amen. Mario Akita, so I know it. Tikatarisa. When I second Kings, at chapter 6, verse 24, I'd say the end is a card. Second Kings, in your repas, mono, in the moment, Tapum. Pangwe Elisha. Hallelujah. And the Panama Mambo, where Syria, and not the Benadad, Akangauya, for Samaria, Akakonda, Akarisa, Panakdown. Amen. Apanakangacha, Panisa Kubuda, Kanakupinda, Musamaria, Ra under total lockdown. And the Makanda, Wakuji, and Sore Madom. Unoto shamisira kana kuonekwa kwakabata musoro dhongi uchidya. Waitoonekera. Sikuonekera kwakuita kana kuonekwa kwakabata rofu rechingwa. Unotoonekera kuti uyu anenge ari nani. Pane zvimwe zvinhu zvisingafaniri kushamisira. Zvaakushamisira mazano. Ati pane nyaya iri kutaurwa yemudzimai. Vakafurirana madzimai tu. Wakati nasi tojika wako, mangwana tojika wangu. Hati wakati, wakuli nasi. Haa mangwana, wako chiti ngati chika wako uya akaramba. Chinzasi tuna umira mwishu ya mazamu. Wanga wako chika nana msamaria. Walipa lockdown. Suti chili ladies. tichiri kudya chingwa. Amen.
Amen.
Vanga vava kudyana vati pane shoko ramwari rinouya kuna Erisha. Amen. Anotaura kuti mangwana chaiye chaiye. Amen. Mangwana chaiye chaiye tichatanga kudya flour, tichatanga kudya zvinonaka muno muSamaria. Panzi mutengo ichadzika. Inflation kunenge kusisina zvinhu zvinenge zvaakutengeka. Amen. Riri pachina, riri pachii? Rapfuura 100, rapfuura 100. Akumana kuda kuti tirarame nesu vatino. Riri kuramba richienda. Bati handina Erisha mangwana pazuo reSamaria zvinhu zvinenge zvaakutendeka. Hanzi pane umwe wakuru waigara padyo pacho namambo. Pawakanzwa Erisha achitaura mashoko iwayo akati zviitike. Kunyange Mwari wakavhura magoni edenga zvaakutaura izvi Erisha hazvisi kuzoitika. Zvikanzi naErisha wakuru zvandataura izvi muchazviona asi hamusi kuzobhenefita pazviri. Hamusi kuzozvidya. Ama, ngatingodzidzai kuti kana Mwari wataura ngatigamuchirei shoko wako mani. Amen. Izvi zvekuda kurizina izvi pashoko raMwari pfungwa dzedu hadzikwani. Amen. Kugona kwedu hakukwani kana Mwari wataura. Ndimwari wataura. Amen. Hanzi Mwari wanongotuma kana wanga waine maperembudzi waitarisirwa pasi wakanga watodzingwa muguta. Wakangotaurirana pachavo kuti handei kuna Ben Hadadho. Hanzi we have nothing to lose. Tatofa pano nzara. Kana tikagara pano nzara iri kutiura. Kana tikaende ikoko tinogona kungofa. But better tiende. Hanzi wakangobatana wakatanga kuenda. Hanzi mauto aBen Hadadho maSyrian paakanzwa tsoka. Hanzi wakanzwa hondo kutinhira kukuru kuvanhu vanga vaine maperembudzi. Hanzi vakatiza vakasiya zvese. Chikafu chese chavanga vainacho vakachisiya. Vakangosvika kuona tapiwa. Ndaifunga kuti dai tatiri vamwe selfish. Aitongotanga tazvikuwadza. But omwe anoti hanzi dzokerai kuguta munopa ripoti kuti pane chaitika kuno. Amen. Mamboudzwa mambotadza haana kuzvitambira mambo akatongotuma nhume kuti ende munoona kuti ichokwadi here. Nhume dzikadzoka zvikanzi ichokwadi mambo ndokwavanozoenda vonotora vanopamba zvese. Inflation ikabviswa kahwani muSamaria. Amen. Vakatanga kudya. Hama ndakunopedzisa. Haleluya. Taverenga kuna Hebrews. Amen. Ukaverenga bhuku raHebrews pachapter 11 panotaurwa nezivarume nemadzimai ekutenda akatenda Mwari vakaona kubata kwaMwari mukati moupenyu hwavo. Amen. Vamwe vacho vanonzi vakavhura miromo yeshumba. Haleluya. Vamwe vacho vanonzi vakadzosa upenyu pane vakanga vafa. Haleluya. Vamwe vacho vakaita zvinotyisa nokuda kwaMwari uyo watiri kutaura nezvake. Haleluya. Bati pano patiri kuverenga ndinowanzorangarira mufundisi Simba wadiki vari kumufakosi vanoitsanangura nyaya. Hanzi varume unozonzwa pano pachapter 12 hanzi zvatakakomberedzwa negore nezvapupu rakakura kudai. Amen. Hanzi ngatimhanyei nangemutangei. Amen. Ngatibvisei twese tinoremba. Amen. Takatarira pana Ishe Jesu Kristu. Hauzonzwa kuti takatarira pana Dhavhidha aiwa kana kuti pana Abraham aiwa zvapupuchetizvo pati pane patinofanira kutarira sechechi haleruya panguva yatiri kurarama yakadai pana mambo naishe patinofanira kutarira paari akakunda zvese nhasi age kurudzirwa mwari baba ishe Jesu Kristu haleluya akakunda akasangana nezvinoremba akasangana nezvinotyisa asi aiziva zvaifanira kuzadzisa nokuda kwoumambo hwamwari haleluya he began with the end in mind haleluya mwana wamwari begin with the end in mind hausive kupararira mugwenga pane kwaunofanira kusvika pane nhaka yaunofanira kutora nhaka yako yawakagadzirirwa muna ishe Jesu Kristu haleluya hausi kufanira kudzokera kumashure hatisi rudzi rwekudzoka kumashure haleluya covid ichiuya vanhu vachinzi musabuda hatisi vekudzokera kumashure haleluya zvinouraya zvichiuya hatisi vekudzokera kumashure takatarira pamubayiro wedu pana ishe Jesu Kristu haleluya ngatimhanyei nhange mutange this race ona ndaifunga tichiri kuchikoro ndanga ndakadzidza pamufokesi namutua tine mukomana aimhanya wakomana mukomana aimhanya ye Samson hapana aimusiya amen so isusu isu kumhanya ndatisingagona asi pakuomberera Samson ndatisingasvari taitoziva kuti kana yaa 200 meters 200 meters ndoyeya yekuti munotanga pano mozoenda pane chimwe chikepe mozonopedzisa taizivawo kuti Samson aitonga akasara zvake asi kana asvika pakevhi vaichiona amen so this day 200 meters takanga tako taitofanira kuombera asati ahwina Samson because taizivawo kuti anotohwina chete but zvakaitika musure Samson akabuda akamhanya akaenda panamba 1 but asvika pane chakatishamisa haana kupiwa kadhi regirini raipiwa namba 1 ivoye vanenge vakamira kwekupedzisira ipapo ndopati taitoenda kutoona kuti chii chiri kuitika sei Samson asina kupiwa kadhi regirini rapiwa apedzera ari panamba 2 ndopatakazotsanangurirwa zvikanzi aiwa pawasvika pakevhi pane zvaitwa nasamson zvisingabvumirwi apinda mune nirisiriro wongu abuda akari panamba 1 asi aimukurocha mune nirisiri rake ndosaka anzi aana kuhwina varume pakaita musodzi amen patiri kumhanya nhange mutange hama dzangu haleluya tiri kumhanya kuti tihwine titore mubayiro haleluya pane meni ratinofanira kumhanya naro haleluya hatisi kubvumidzwa kuti tiinkroche musiri medu haleluya tinofanira kumhanya tichiziva kuti tine leni ratinobvumirwa kumhanya naro ngatiregei kubuda muleniro haleluya tinofanira kupiwa kadhi regirini rekuwina haleluya hanzi leni iroro tinovakari mhanya ka amen ishe Jesu Kristu ngatimhanye takatarira paari hatisi kuzorasika haleluya ngatimhanyei takatarira paari hatisi kuzobuda munzira yedu haleluya kunyange zvinorema zvichiuya hatisi kuzobuda kana tikaramba takatarira pana ishe Jesu Kristu amen toda kuti tisimuke tisvike pakunamata haleluya